kuvhoto kwakavhota muri Nyararo, takazongowanawo mafew incidents ekuti pana traditional leader sabhuku vakaenda kunovhota vakapedza pati regalia yezanu pf asi vakazoda kuvhara pati regalia yacho. Kwozoita mapati agents zanu pf nemdc alliance vanga vane mapati agents vakawanda. Mamaterials nokuvhotwa zvakayanga zviri pagara rakanaka, mamaterials anga akawanda uye zvaanga aripo on time, kuvhotwa kukavhotwa on time. Then maresults takazoona kuti zvaka east yakaenda kuzanu pf asi kuinkiza rdc ward 15 candidate yakazvimirira ega independent ndi akawina election iyo. Zvombokurudzirawo vamwe kuti chero kuti uri kubata diki kana kuti uri independent unokwanisa kutongoona election kana uchinge uchiofa mapolicies anofarirwa nemavotos.
Tinoonawo vemapato anopikisa vanombochema kuti sarudzo dzebi election dzinovanetsa kukunda nenyaya yekutyisidzirwa kunenge kuchiitwa vanhu munharaunda dzinenge dzichiitwa mabi election. Zvinhu zvamakasanganawo nazvo here mukutarisa kwamaita maelection?
Takaona kuti papre election makampeni panenge pane pakuvhundutsirwa kuti mukasativhotera muchazviona, uyezve matraditional leaders anasabhuku dzimwe nguva ndo vanenge vachifamba vachiita partisan kusapota rimwe bato. Izvo ndo zvatinoona kuti zvinopa kuti vamwe vanhu vange vachivhundutsirwa zvavo kana kutya. Asi sezvatoona kuinkiza ndizvokuti chero zvikataurwa zvikavhundutsirwa asi vanhu kazhinjisa vanozoshandisawo nguva dzavo pakuvhota, vovhota nesarudzo dzavanenge vachida nomunhu wavanenge vachida pamwoyo pavo. Sokazvongokurudzirwa kuti vanhu vange vachienda kunovhota uyezve vachiziva kuti vhoti yavo iri secret ende yakasununguka pamutemo wenyika kuvhotera bato ravanenge vachida kana kuti munhu wavanenge vachida. Uyezve vanofanira kunge vachiripotaidza dzinyaya dzakadai kuzimbabwe election commission nokumapurisa nezimbabwe anticorruption commission nezimbabwe women rights commission kana vachinge vasangana nenyaya idzidzi dzekuvhundutsirwa dzinenge dzichiitwa vanhu panyaya dzokuvhota.
Mabi elections mazhinji vanhu vanonovhota vanoita vashoma. Vakavhota rondo runo kuinsiza nekuzaka east vakabudawo zvakadii?
Sekuinsiza totoona kuti akahwina Jutta Shepherd anga achingowani 287 votes, very very low turnout, zvichireva kuti vakaenda kunovhota vanga vari vashoma steret. Kwozoita nokuzaka futi tinoona nemabi election akawanda zvinhu akaitwa mwedzi wapera mafigures edu ari kudzikira pasi zvokuti